Mangwanani yakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 10 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chakadomwa kunobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe exemption permits chiri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti haritsi basa reWorld Health Organization kudetsera Zimbabwe kumisa vana chiremba nevana mukoti vari kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika sezvinotaurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Musangano weNational Joint Negotiating Forum waifanirwa kuitwa zuro uchatora nzvimbo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chiende kuSouth Africa kunobatsira nezveurongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuzvipira kudzokera kumusha paanopera kushanda magwaro eZimbabwe exemption permits chiri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza Studio 7 nechipiri kuti chikwata ichi chichange chichiita zvidzidzo zvinodiwa pakuita basa iri mukupera kwesvondo. Chozopatsanurwa kuiswa muzvikwata zvitatu izvo zvichange zvichizopinda mumatunhu ose mapfumbamwe eSouth Africa zvichisangana nevari kuzvipira kudzokera kumusha. Sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vutsimuzi Sivanda vanoti vanotambira nemufaro kuenda kwechikwata ichi kuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Unzwa kwevanhu nehurumende yeZimbabwe kuzobatsira vanhu vemaZTP chinova chinhu chakanaka chaizvo, asi tinoda kuziva kuti vari kuvabatsira pachii chaizvo, nekuti kubva pamazero atinoita ndiri kuti hurumende yakati haina mari yekubatsira vanhu nekudzokera kumusha, uye haina kunyatsotaura zvakajeka kuti vanhu ava vari kubatsirwa zvekuti mbatya dzavo dzese dzavainadzo vari kutenderwa kuenda nadzo here, kana kuti munhu achangonzi une motokari imwe chete uye motokari iyi kana ine makore adarika gumi remakore yakaitwa haitenderwi kupinda muZimbabwe inobhadhara. Saka ndo zvatoda kuti zvijeke izvozvo kuti zive kuti rudzii rwerubatsiro ruri kuuya nevanhu ivava. Vakaenda kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana, asi kana rubatsiro rwacho rusiri rubatsiro runobatsira vanhu pazvinhu zvakanyatsokosha, runenge rusiri rubatsiro.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kuvimbisawo kuwanisa vanhu magwaro akaita semabirth certificates, mapassport nezvimwe zvinodiwa mukufamba. Munoti
tinoziva hurumende kuti painenge ichitaura kuti ichabatsira vanhu vasina mapepa, inenge ichitaura nyaya yekuti vari kuda kuzobhadharisa vanhu kuti vawane matravel documents iwayo, noti kuti vari kuvabatsira pasina mubhadharo. Saka tiri kuziva kuti kazhinji kazhinji kana hurumende yeZimbabwe ichidai iri kutarisa kuti chii chaichawana kubva pane zvese zviri kuitika, yatozvionera kuti iri kuwana chii, iri kuwana mari, iri kuda mari yaichawana pakubhadharisa vanhu kuti aiwa mamusina mapepa, saka kuti tikupei matravel documents mobhadhara mari yakadai. Asi isusu chatinotarisa ndechekuti pakubatsira uku tiri kutarisa pakubatsira vanhu vemaZTP vagara vane mapepa nemagwaro, noti kuti iri kuuya kuzotsvaga vanhu vasina mapepa. Vanhu vemaZTP vane magwaro avo, chavanoda kubatsirwa nokuti nhumbi yavo yese idzokere, uyezve kana vachidzokera kuZimbabwe vagone kuti vaone mabasa, vaone pekugara, vaone kubatsirwa chero panyaya yekutransporta pakutravhela kuenda kuZimbabwe. Vachabatsirwa sei nehurumende pakubhadharwa kwejuti yekupinda nembatya dzavo, uye kuti kana vasvika ikoko vachapiwa nzvimbo dzokushandira here, vane maskills akati vachabatsirwa sei kuti maskills avanga vachizvibatsira nawo muno muSouth Africa vagone kuzviraramisa nawo vasvika kuZimbabwe. Ndozvinhu zvakakosha izvozvo.
Zvii zvimwe zvamungati dai hurumende yabatsira nazvo kune ivo vari kutarisana nedambudziko rekupera kwemagwaro eZimbabwe exemption permits?
Vanhu vazhinji vari kutambudzika nekuwana ma UIF mari dzavo dzavaitorerwa vachanda pambasa ma provident fund nemamwe ma deductions esavaiwana chatiri kuda kuona chiita ngekuti hurumende yataudzana nehurumende yemusouth africa kuti aiwa chibhadhara ivana vedu mari dzese dzavaishandira vachibhadhara dzichirogwa nehurumende kana vaakubuda kusvikira kupanguva vanobuda kuti vaone zvese nekuti ipapa tisati tanzwa hurumende ichitaura uye tinzwi hurumende ichitaura kuti aiwa pamaduties ekupinda munyika tabva tabvisa ese maduties nekuti vanhu ava vaakudzokera kumusha nekuti maduties anga achigara achibhadharwa pa 2 years munhu anokwanifaya kuunza zvinhu saka since vanhu vagara muno kusvika ma 20 years kana munhu iye achinge achiuya nemotokari chero nhatu tinoziva kuti anga achifanirwa kuti apinde nemotokari pamakore maviri ese saka vanofanirwa kutendwa kuti vapinde nemotokari dzavo vasabhadhariswa vane zvinhu zvekushanda mabhizinisi vabatsirwe kuti vatore mishini yavo nezvese zvemabhizinisi uye vawane pekunozviita muzimbabwe noti kuti kana munhu akuuya kuzimbabwe akubhadhariswa pane zvese izvozvo zvinova zvinhu zvinofanira kuti zvimubatsire kurarama asvika muzimbabwe saka chatiri kuda kuhurumende kuti hurumende inyatsopa zvatinoti program of action kuti chairi kuwira muno chii chaizvo chaizvo noti zvemapepa izvi mazetp holders ane mapepa kare saka havana dambudziko rokuenda muzimbabwe
imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kubatsira ivo vane magwaro ave kupera kushanda avo
zvatiri kuita ndezvokuti tiri mumaradio stations nematelevisions pese tichitaura nevana vemuzimbabwe vemazp kuti vanyatsoziva kodzero dzavo kuti aiwa vanogona kuwanikwa court decision yakasiyana nezvataurwa nedepartment of home affairs uyezve ikodzero yavo kuti vawane mari dzavo dzese dzavakashandira vagona kungodzingwa pamabasa nenyaya yekuti mazp holders
avo vange vari sachigaro veafrica diaspora forum dr vuchimusi svanda vari parunhare musouth africa najonga kandemiri westudio 7 Health Services Board reZimbabwe rinoti kubva gore rapera vana mukoti nevana chiremba vanoita zviuru zviviri nemazana maviri kana kuti 2200 vakabuda munyika kunoshanda kune dzimwe nyika vachigunununa pamusoro pemihoro nemabatirwo avanoitwa pabasa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vanotarisira kuti sangano reworld health organization richabetsera hurumende yavo nemari yekumisa vana chiremba vana mukoti nevamwe vashandi mune zveutano avo vari kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika asi imwe nyanzvi mune zveutano dr simbiso ranga vanoti sekuziva kwavo sangano reworld health organization hariiti basa rakadai vachiti zimbabwe inofanirwa kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano vanoti chinodikanwa kuisa mari mubazi rezveutano kwete mitemo inodzvanyirira vashandi
chandingataura ndechokuti vana chiremba nana mukoti nevamwe vanoshanda mubato rezveutano muministri yezveutano vari kubuda munyika pamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka in terms of health care delivery munyika yedu tiri kuona kuti machiremba nana mukoti nevamwe havasi kubhadharwa mari dzakakwana uyezve zvipatara zviri mukondisheni yatingati iyo intensive care unit vamwe vanodaro nokuti hakuna mishonga yakakwana uyezve machinary kana malaboratories nemaimaging systems haasi kushanda saka izvi zviri kuita kuti vanoshanda vaya vana chiremba nana mukoti vati ngatibude tiende kune dzimwe nyika kwatinokwanisa kushanda zvinokodzera uyezve tichitambiriswawo mari dzine musoro
kana makatarisa mamiriro akanga akaita zvinhu muzimbabwe nenyaya dzezveutano ichidzidzisa vakoti ichidzidzisa vana chiremba munoona sekuti zimbabwe ichiri kukwanisa here kudzidzisa vanhu vezveutano
vahwande tinototenda mwari kuti nemamiriro akaita zvinhu munyika nyika ichiri kukwanisa kuti kudzidzisa machiremba nana mukoti ndosaka vari kukwanisa kuenda kune dzimwe nyika dzakatenderedza kunana south africa vana lesotho vamwe vachiendawo kunana uk vamwe kuamerica kuno kwatiri nokuti vachiri kuwana dzidzo yakakwana of course dzidzo yakakwana would be better economy iri kufamba zvakanaka uyezve hurumende iri kutsigira zveutano zvakakwana
ndikuona kuti vamunangagwa vakataura mashoko ekuti vari kutarisira mari varikutarisira kubatsirwa neWorld Health Organization kuti vabatsire kumisa vana chiremba navakoti nevamwe vanoshanda mune zveutano kuvamisa kuti vasabuda munyika. Munoona sekuti zvinogona kuitika izvi, nyaya yakaita sei inogona kuitwa here neWorld Health Organization?
Inini ndinoona hwande kunge mukuru wenyika varasika pavari kutsanangura nyaya yekuti World Health Organization ndo yaakuchifana kuuya kuti machiremba nana mukoti vasabuda munyika. Hongu World Health Organization ine focus kana zvainoita zvakasanganisa mapublic health emergencies nezvimwe zvakadaro, nekuti mishonga iri kuwanikwa pasi rese here isangowanikwa kudunhu rimwe chete. Asi kuti vazouya kuZimbabwe vava kuti ivo taakubatsira hurumende kuti machiremba nemanesi kana vana mukoti nevamwe vasabuda munyika, ndinoona zvokuti inenge yatingati ya wishful thinking. Handizive kuti vanga vari kunyatsa kutaura chii. Chavanofanira kunge vari kutaura ndechekuti hurumende ichaita chinyi kuti manesi nemachiremba vasaramba vachibuda munyika. And I don't think solution kuti ngative nemitemo yekudzivirira machiremba nemanesi vasabuda, asi kuti toita sei kuti zvipatara zvishande zvakanaka uyezve kuti machiremba nana mukoti vabhadharwe mari dzakakwana dzekuti vakwanise kuraramisa mhuri.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Hatina musangano weNational Joint Negotiating Forum wakanga wakatarisirwa nevashandi vehurumende nezuro uchatora nzvimbo nhasi chishanu. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vanoti musangano uyu wakazoendeswa mberi mushure mechikumbiro chakaitwa nehurumende. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe madhora mazana masere nemakumi matanhatu ekuAmerica pamwedzi, uye vakaramba mari yakanga yauya yakabatwa nehurumende pamusangano wavakaita svondo rapera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChinosengwa.
Vakandimiri, tanga tichitarisira kusangana nehurumende muzuva ranhasi nenguva dza10 o'clock kuti tikurukure nyaya yatakasiyira panzira mushure mekunge hurumende yauya patafura nemari yataitiyo sevashandi haisi kusvika pamari yataida sevashandi. Sevashandi vehurumende tanga tichida mari iyo inosvika iyo yatingati $840 iriyo mari yatakanga tanyorera hurumende gore rakapera tichivazivisa kuti ndo mari yatiri kuti dei hurumende yanga yauya nemari iyo yaitibatsira kuti vashandi vakwanise kurarama zviri nani.
Saka pamakasangana nehurumende chii chayakanga yakabata imi mamawapa zvamaida?
Tasangana nehurumende, hurumende yakauya neofa yakanga isingatambiriki, so takavadzosera ofa yavo kuti vanokurukura navamutuli.
Tinoona kuti makanga manyorera tsamba vamutuli Ncube kuti musangane navo mukurukure nekuvasvitsa zvamuri kuda musangano wamaifanira kuita nezuro. Makabudirira here kuzosangana navaNcube?
Takanyora tsamba achida kusangana navamutuli, asi hatina kukwanisa kuti tisangane navamutuli kusvika pazuva ranhasi. So tiri kutarisira kupinda mumitingi tisatasangana navamutuli. Tinovimba tazopa kuti vakumbire kuti vapfuudze musangano waifanirwa kuitwa muzuva ranhasi kuti uzoitwa mangwana. Tinovimba kuti vari kugadzirisa zvichemo zvevashandi nekuti mari yavakanga uya nayo svondo rapfuura yanga isingagamuchiriki zvachose. So sevashandi tinotarisira kuti vachauya totaura kana vane ofa iri nani, but kana vakange vasina ofa iri nani sevashandi hatisi kuzoigamuchira. Tinovimba kuti nguva yavatora vasati vadzoka kwatiri nengo ya wazo kumbira kuti msangano uitwe varugu gazira osu inopa kuti mshandi uhurumende ashandi akafara ashandi achisisa kuti anokwanisa kuendesa vana kuzvikoro ashandi achisisa kuti anokwanisa kurarama upenyu huri nani vashandi vehurumende tikatarisa vachiseko chenyika asi ndivo vashandi vanofanirwa kuti nyika indirire mberi so tinotenda nekunzwisisa kwatinoona kunoitwa nemutungamiri wenyika takavanyorera kwavari tinoimba kuti vari kutigadzirira zvinhu zvichapa kuti vashandi vakafara tinotenda tichaona kuti vanouya nei
avo vange vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 zvichakadaro mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kusasangana kweNational Joint Negotiating Forum kunokonzera vashandi vose kuti vabatane mukurwira mihoro inokwana
weMGMC wanga wakasungwa kuti uchaitwa musi wa9 March wapostponwa kuti uchaitwa nhasi musi wa10 March tinoramba takaisa nzeve pasi kuda kunzwa kuti chii chichabuda ipapo asi zvazviri kureva ndezvekuti vari kunegoshita havana hanya nevashandi payday raakusvika vanhu vari kutambura vane nzara vanguri vachema kuti dai tawanawo chouviri chinobatika asi mapostponements esaya acharamba achiwedzera namo tokufara varaidzi vakabvira musi wa1 March vari pastrike vachiri kuenderera mberi vachiorganiza kune vamwe vanga vadzokera kumabasa asi kusasangana kweMGMC kwakuzomanikidza vanhu vese kuti vakwanise kubatana kuti varwire muhoro unotenga vasararame upenyu hwekunonga svose nemuromo wavari kurarama vasarambe vachitambira mutero wembwa wavari kutambira
saka vamasaraure munotarisira chii pamusangano wenyu wanhasi uyu
nhasi pachaitwa musangano zinotarisira pachabuda chinobatika chikange chashayika chekutarisira kuti musi wemuvhuro vaya vaisenda kubasa vachadzimara vajoinawo strike yemarayidzi vachiti teachers for USD tikuda kwanzakuti 260 kuti titi mari inoita kuti tikwanise kubhadhara rendi tiwane chekudya tikwanise kushanda nhasi tafara tichiona varayidzi veteachers for USD vachiita online protest vachiratidza nhamo dzavari kuona kusanganisira butsu dzakabvaruka mazosi akabvaruka mari dzisimo muhomwe nezvimwe zvakadaro zvicharamba zvichienderera mberi kusvikira employer abhadhara mari tinokurudzira vanhu veMGMC kuti vabhadhare macivil servants ese eliving wage nekuti ndivo vanoita kuti nyika ifambe iende mberi
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7 vaimbovagweta ravaitaidza mara vakenneth masiye vanoti zvinosiririsa zvikuru kuona kuti mumakore ose masere apfuura hurumende haina zvayakaita mukutsvaga nekuwana itaidza mara vamasiye vanoti semaonero avo kutsakatika kwavadzamara kune chekuita nehurumende sezvo hurumende ichiratidza kushaya hanya dzekutsvaga vadzamara nesimba rayo rose vadzamara vakapambwa musi wa9 kurume mugore ra2015 nevarume vashanu pavakanga vachigerwa vakapambwa vakavapamba vanonzi vakanga vari motikari chena vakavapinza mumotikari chena yaiva nenhamba dzakavharwa vachibva vaenda navo vasati vapambwa vainge vakurudzira vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe kuti vasiye chigaro uye vachishora mabatiro avaiita upfumi hwenyika
nyaya inosiririsa chaizvo nekuti pave nemakore akawanda vadzamara vasati vaona iko and hapana chatikuona kana chatakaona chichiitwa nehurumende kuti vaite mainvestigations akasimba kuti vaone kuti chii chaicho chakaita kuna vadzamara saka tichitaura nenyaya iyi nhasi zvinhu zvinopa kushaya chivimbo mumainstitutions edu ari kuzimbabwe kuti vanhu vari safe here kuzimbabwe kana machingotsa katika vasingasika mungu tumataenda ku
vamasie pande zvamuno zviva here zviri kuitwa pamusoro pekutiva dzamara vawanikwe
hapane zvino ndataura kuti hapana chiri kuitwa nehurumende mhuri yekwadzamara ichiri ngofunga kuti chii chingave chakaitika kuna vadzamara and tinoziva kuti sandabuda womuzimbabwe pakamboitika anganzi mainvestigations anga akabatwa nemapurisa but zvinhu zvacho hazvinyatsokubatwa nemazvo nekuti pese pataienda paifungirwa kuti vadzamara vanogonwa kuve vakaisiwa kana kuti vakabatwa paiita senge kuda mapurisa angatosvikapo kudhara and zvinhu zvacho zvaiita senge yandikati drama zvinhu zvakatoriyeswa kudhara saka inini semaonero angu ndinoona sekuti kutsakatakura kwavadzamara kunogona kuve kwanga kune chekuita nehurumende yezimbabwe nekuti kushaya hanya kwavo nekuinvestigata izvi kana even kupa mhuri yekwadzamara zvingave zvakaitika kuna vadzamara zvinhu zvinotoshayisa kana yatingati confidence mune system yedu yezimbabwe
pari zvino pane tarisiro here vamasiye yekuti vadzamara vangadaro vari vapenyu vakabatwa vakachengetwa pane imwe nzvimbo isati yazikanwa
pari zvino chandingataura ndechekuti chakaitika kuna vadzamara chaicho hapana anoziva saka chivimbo chokuti tinokwanisa kuvawana vari vapenyu chinhu chatingati nyangwe kuhama dzavo chatingati chingave chinhu chatinoita hopeful kuti ramangwana kuda maybe vadzamara vanga kuonekwa vari vapenyu but nokufamba kwenguva vanhu vanga kufungidzirawo kuti kuda kana panga pane zvanga zvichiitwa kwavari kana kuti pane vanhu vanga vabata panogona pakaitika zvimwe zvinhu kwavari ndosaka vasiri kuda kusikama kuti vakazofamba sei but I always believe kuti tida kuramba tangobatirira kuti vadzamara varipo somewhere and mwezuva remazuva tichavawana kuti vari kupi
pane masangano here vamasiye ari kubatsira mhuri yavadzamara
ya ndinovimba kuti pandikambotaura na iwo mai dzamara vaitaura kuti pane masangano ari kuvabatsira and ndinoziva kuti sangano rinonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiro ranga richibata nyaya yekutsakatika kwavadzamara and ranga richingovabatsira neinformation nezvimwe but pari zvino ndinogona kutaura kuti mhuri yekwadzamara imhuri iri kutambura imhuri iri kutambura ichifunga kuti ivo vadzamara vanogona kuve vanga vari kupi sezvo zvatinoziva kuti vadzamara he was a breadwinner and pavakatsakatika vanga vari munhu airiritira mhuri yake and vana vanga vachienda kuchikoro vachichengeta zvekare mukadzi wavo and kusaziva kuti vadzamara vari kupi and nechirungu the anticipation yokuti vadzamara vachadzoka zvinhu zvandikati zvakamisa upenyu hwemhuri yekwadzamara and zvinhu zvinoisa kuti varambe vachitambura saka ndinoona kuti kana pane rubatsiro rwavari kuitiwa handifungi kuti rwakakwana imhuri iri kutoda kutobatsirwa zvakasimbarara nenzira dzakasiyana siyana
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbova gweta ravaitai dzamara vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday umwe mufundisi wekereke Catholic Church paMatibi Mission Hospital ari kupomerwa mhosva yekuita madiro nemari yekereke neyechipatara Father Maxwell Mabure vanonzi vari kuramba kutaura kuti mari isipo yavakaita sei nayo newzimbabwe.com mutungamiri wechiCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vakagadzirira kubva pautungamiri hwebato ravo kana vatsigiri vavo vakasarudza izvi Vanelson Chamisa vakataura izvi vachipindura mibvunzo kubva kuvatori venhau yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vamavaza ngavataure chokwadi avanyari kutotaura nhema dzakadaro kuruzhinji rwezimbabwe votaziro kana yakachena isina zvimwe zvavari kuviga kongavaiburitse ko vakambotangirei vati tiri kuda mari dzakati vanoida kuiona iwo vasati vapedza kuita ma security features avo iwayo ndozvinoratidza kuti matsotsi vada kubiridzira sarudzo moti kuhwina 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 chichacho imuchibiridzira vana veZimbabwe tarwadziwa nezvauri kutaura iwe hatidi uori hwakadaro munyika mamuja mugute makaita sei guta iwo yamaba yakwana guta iwo
makasimba here pastudio 7 sitakangu ndinoitwa vachatsuka ndiripa Jobek apo padhuduza section yachona inonzi zamani ndine chiziviso chandinacho kana ndine mwanakomana anonzi ngosinati chioniso kumaro apa ari kushandisa zita isinemu yamama wake baba wake vaibva kuZimbabwe kana ndiri kuti vaibva kuZimbabwe kureva kuti is the late vakashaya mushure 7 years ago iye anga achiri mudiki kunyange akamboenda hake kuZimbabwe asi anga achiri mudiki dambudziko rainaro ngerekuti aazivi kune hama dzababa wake kana mumwe zvake waanoziva asi kune mazita ainawo baba wake zita rake ainzi Chioniso Rakoma aibva kumwenezi hama dzake dzinoti Zorazi Brenda Wimbai Tembinkosi Bright Bright currently is in Cape Town saka waikumbira kuti kana hama dzake dzichizvinzwa dzomubatawo panhamba inoti izvo +27827057618 uri kutsvagawo hama dzake uri kutiwo pamwe ndingagonawo kuenda kuZimbabwe ndogona kuenda kuitirwawo masiko because dzinza rake uri kurida chaizvo because iko zvino izvi akuita grade 10 saka vaida kumbosvikawo kumba kunobva baba wake
ndokwazai mose vashamari vestudio 7 nevateeri vestudio 7 ndinokurudzira vana veZimbabwe ngativhoterei shanduko ngativhoterei vatungamiri vane shanduko tarirai vana tiri kuchema muZimbabwe tisikawani shanduko tichichema nekushayiwa magetsi nyika yedu ine chikwereti chakawanda chemagetsi asi tinongoramba tichingovhotera vatungamiri vasina shanduko ngativhoterei vatungamiri vane shanduko vana veZimbabwe tipepuke tigone kubuda mumatope metiri tichiri ndatenda ndiri pano pasouth africa runzi Nelson Makuru
pastudio 7 apo inei naitwa baba abhi vanobva kubhikita muno musouth africa ndiri musaningi ngandine chikumbirewo kuna ana mukoma hwande vese vashamarari kuti kana mukaonawo mukana deno mambotipirawo maloud speaker kuna amunangagwa navachamisa vamboenda paindavhiyu vachimbotaura havo zvavanenge vachitaura kunyanyanyanya chirungu vozoisa kuti vaditi navachiwenga vambotaura zvinonzikwa nenyika yese muone kuti vanhu varume vaviri avaka munangagwa nachiwenga vanhu vemadrugs ndivo varidzi vemadrugs munyika kutadza zvava kusungwa kwaanoitwa ndidzo mhondi dzauraya vechidiki idzodzo
Makadii mhuri yeZimbabwe indinoona sokuti Zimbabwe ikaregerera zvano ichiita zvairi kuita vanhu vachaguma voita samapenzi nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru voita sokuti njere dzavo hadzichatori zvakanaka ukatarira zvinoita vana Ponyati unoti zvichiri nomawo izvozvi zvokuti munhu unenge achingoti nyaya yoga yoga yaitika munyika unenge achingoti handisati ndazvizivisiwa nanhingi handisati ndabata mapurisa uri kumboshande ikoiwo chauri kushanda basa rauri kuita uchikora mari yemataxpayers nderi chii kungoitika nyaya yakadai hai handisati ndambourudzwa nezvekuti kune munhu arohwa handisati ndambowa nezvakati every time haudaviri foni yako chii chiri kungoitika newe kandiyo endava muchida kungopfeka mabhachi muZimbabwe muri vanhu vane vane zvigaro zvikuru muchiita zvinhu zvinonyadzisa kudai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera regai ndidzokorore nhamba dzemwana ari kutsvaga vama dzake watanzwa uyu nhamba dzake dzinoti +27827057618 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndavakokusiyai muina Chris Gande nenhau dzeisindepele.